Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 18 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbo vemunyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan vashaya. Dare reElectoral Court ronzwa nemusi wechitatu gakava rezvakabuda musarudzo yemumiriri weChegutu West. Misa Zimbabwe inokumbira kuti dare reConstitutional Court ritepenyure zvinenge zvichiitika mudare iri pachanzuka chikumbiro chakaiswa mudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwavaEmerson Mnangagwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato ezvematongerwo enyika anoti ari kushushikana zvikuru nekushaya kwaita vaimbo vamunyori mukuru muusangano renyika dzepasi rose reUnited Nations vaKofi Annan avo vaiva muZimbabwe masvondo matatu adarika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Kushaika kwavaKofi Annan kwaziviswa nemhuri yavo pamwe nevesangano reKofi Annan Foundation avo vati vaAnan vashayika mushure mekurwara kwenguva pfupi pfupi. Mapato ezvematongerwo enyika yemuZimbabwe anoti ari kushushikana zvikuru nekuenda kwamupiganebwe kwaita vaAnan. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Mwonzora vaudza Studio 7 kuti vasurukirwa zvikuru nekushayika kwavaAnan panguva iyo vanga vari mubishi kuedza kupedza gakava remuZimbabwe rine chekuita nesarudzo.
Sebato reMDC tinonzwa kusurukirwa zvikuru nekufa kwaKofi Annan. VaKofi Annan takaenda kunovaona kuGeneva tichivakumbira kuti vagadzirise nyaya yemuZimbabwe kuti tive nesarudzo dzakachena. Saka takaenda tiri maSecretary General emapato matatu MDC ndini ndakaenda. MDC inotungamirwa naProfessor Washman Ncube Mire Mushai pamwe chete na Fortune Chasi takaenda kuGeneva kunoona vaKofi Annan tichivakumbira kuti vampedze gakava remuZimbabwe rine chekuita nezvesarudzo. Vakauya vaKofi Annan nevamwe vavo vakaona vatungamiri venyika vatungamiri vematongerwo enyika vese vemuZimbabwe. Chavakanyanya kukohomekedza muZimbabwe runyararo. Vakati ivo kana uyo anenge ahwina maelections anofanira kuziva kuti kune vamwe vanofanira kunge vachionekwawo muZimbabwe muno. Saka vakanga vari munhu akazvidukupisa asi vaine njere dzinotyisa.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo kutinzwe pamire bato ravo pakufa kwavaAnan, asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachiwanzotaura vakarerekera kudivi reZANU PF vatafadzwa mugwadi vati kufa kwavaAnan kurasikirwa zvikuru kwaita mhuri yeZimbabwe. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaVivid Gwede vati vaAnan munhu agara ane chido chekuti Zimbabwe ive neutongi hwejekerere uye kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzicherechedzwe.
Kwauya panguva yavanga vari kuzama chose kuti vayananise vana veZimbabwe, pave nekuyanana, pave netsarudzo dzakanaka munyika. Saka tingangoti panyaya iyoyo tinoona kuti Zimbabwe yarasikirwa nenyaya yekuti vaAnan nevamwe vavo vanonzi maelders vanga vari kutsvaya kubva makore apfuurayo kuna 2008 kuona kuti Zimbabwe inofamba zvakanaka, kuona kuti Zimbabwe inoita sazvo zvakanaka zvakare munyika munge muine runyararo. Vanga vaine chido chose vaAnan.
Vasati vasiya basa semunyori mkuru wa United Nations, vaanani vakatumira nhume kuZimbabwe, amai Anna Kajumuloti Bajuka, kuti vazoongorora chirongwa chehurumende chekupwanyura vanhu dzimba cheOperation Murambatsvina muna 2005, icho chinonzi neUN chakasiya vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe vasina chekubata uye vasina pokugara. Vaanan vakaitwa munyori mukuru weUnited Nations kubva muna 1997 kusvika muna 2006, apo vaive kuUnited Nations vakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize muna 2001 uye vakashanda zvakasimba mukuvamba chirongwa cheGlobal Fund to Fight AIDS. Vakatanga kushanda muUN muna 1962 vari kubazi reWorld Health Organization, vakakwidziridzwa kudzamara vave mutevedzeri wemunyori mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwerunyararo. Mushure mekusiya basa kuUN, vaanani vanga vari sachigaro veKofi Annan Foundation pamwe neThe Elders. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dare rinotonga nyaya dzesarudzo rakagara nezuro richizveya gakava riripo pakati pava gift konjana veMDC Alliance nava Dexter Nduma veZANU-PF pamusoro pezvakabuda musarudzo yemumiriri wechegutu West. Adza Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mabhita vakonjana navanduna vatarisai mutangi navatawanda zvwarara vanoti vakaita musangano nemutongi wedare reElectoral Court vachionesana mamiriro akaita nyaya pakati pevaviri ava uye kuti ichatongwa rini. Vakonjana vakaenda kudare iri vachinyunyuta kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakakanganisa kupa mavhoti avo kuna vanduna avo vakanzi neZEC ndivo vakakunda, asi vakonjana vari ivo vakakunda. Vanotangi vanoti nyaya iyi iyo ZEC yakabvuma kuti yakakanganisa yakanzwikwa zvechimbichimbi muchambers nezuro, uye mutongi wedare iri akati ichanzwika nemusi wechitatu.
Zvakaitika ndezvokuti judge vari kutonga nyaya iyoyi vakashedza mapati konjana nenigweta rake Dexter Nduna negweta rake kuti vauye kumaofisi ajudge tichionesana pamwe chete kuti nyaya iyi yotongwa sei maererano nemadebts, kuti musi wakati kwete wachakati, musi wakati kwete wachakati, musi wakati chete chakati, kusikira nyaya iyi yadi yapera yatongwa najudge. Pakazovirana kuti musi wa 22 August ndo pachadzoka futi mapati ese pamberi pajudge.
Vamutangi vanoti pamusoro nyaya iyi pave neimwe nyaya zvichitevera petition yakaiswa mudare iri svondorino neimwe nhengo yakakundwa vovashingirirai Canisius Bobo vePeople's Rainbow Coalition. VaBobo vanoti sarudzo yekuchegudu West inofanirwa kudzokororwa sezvo vasigiri vavakonjana vakarova maagendi emamwe mapato apo mavhoti aiverengwa. Asi vamutangi vanoti pamutemo petition yavaBobo haimise dare kupa mutongo panyaya yekutanga sezvo dzakasiyana nekuda kwekuti panyaya yekutanga dare rinofanirwa kupa mutongo wekuti ndiana akakunda, zvichitevera kukanganiswa kuyerengwa kwemavhoti kwakabvuma neZEC.
Petition yako njana yaka iri nyore kunzwisisa nokuti petition yako njana ndeye kuti wakauya kukoti kuti koti itsinire oitsinidzire zvakataura neZEC kuti iye konjana ndiye akahwina mumakwikwi echegutu West constituent. Kunyange zvazvo ZEC yanga yashedzera nduna saiye anga ahwina, pakaonekwa kuti panga paita mistake. Pamutemo ZEC haigoni kugadzirisa mistake iyoyo, zvinenge zvaakuzi nomutemo koti ngaichi gadzirisa mistake iyoyo. Ndosaka konjana ari pamberi pedare.
Vamutangi vanoti petition yavaBobo inofanirwa kuzopinda kana pave nemunhu akakunda zviri pamutemo, vachiti petition yavaBobo yakurumidza kuenda kudare sezvo akakunda asati adomwa nedare. Gweta ravanduna vazvwarara vati hapana chavanotaura panyaya iyi sezvo yave kumatare. nyaya dzekupikisa zvakabuda musarudzo dzevamiriri paramende nedzemakanzura dzave kudarika 35 kudare reelectoral court ukuwo nyaya yekupikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika ichanzwikwa nedare reconstitutional court nemusi wechitatu. Ndakamirira studio 7 muchinoi, ndine apa Chigoriwa.
Sangano remisa Zimbabwe raisa magwara aro zvechimbi chimbi mudare reconstitutional court richikumbira dare iri kuti ribvumidze kutepfenyurwa kwenyaya iri kunzwikwa mudare iri nemusi wechitatu. Dare iri riri kunzwa chikumbiro chemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, avo vari kupikisa zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti mutungamiri weZANU-PF Emmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Misa Zimbabwe ichitsigirwa nemutori wenhau ari muBulawayo, Busani Bafana, inoti nyaya iyi iri mudare iri yakakosha zvikuru nokudaro munhu wese anofanirwa kuona kutongwa kwayo. Misa Zimbabwe inotiwo dare iri rinofanirwa kubvumidzwa kuti nyaya iyi itepfenyurwewo paFacebook neTwitter, nokudaro rinofanirwa kubvumidza zvakare kushandiswa kwenharembozha mudare iri. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata sachigaro veMisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze kuti tinzwe nezvedanho ravatora nhasi.
Organization inomirira vatori venhau nekodzero dzavo tanyorera kuConstitutional Court tichikumbira kuti dezvaibvira musi weWednesday pachaitwa case yemaelections itwe live streaming kubatsira vatori venhau vakawanda vasiri muHarare. Nyanya kubatsirwa namukomana anonzi Vafana ari kuBulawayo anga achikumbira kuti mubatsire mune maloya kuti vakwanisewo kuti vari kuBulawayo ikoko vange vachinzwa vachiona zviri kuitika kuHarare vachibudisa kuitira kuti nyaya iyi tinoona sekuti it's a national interest, saka inoda kuti vanhu vose vari kwavari vange vachizoona zvichiitika nguva iyoyo. Saka vatori venhau vari munzvimbo dzakasiyana-siyana nevanhuwo zvavo vanodawo kuona kuti zvii zvinenge zvichiitika vakwanise kuzviona mujekerere.
Saka matimanzwa here kubva kudare irori reconstitutional court kuti zvakamira sei?
Ya, pari zvino hatina chatati tanzwa chandingataura, asi tinovimba kutiwo pamba kwenguva pamwe nemusi wemuvhuro tinange tane anza yakakwanira.
Pane vamwe vari kuti ivo pane tsamba dzanga dziri kunyorwa dzichitaura idzo kuti nepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation ndo inenge ichakwanisa kunge ichipiwa mukana uyu vamwe vozotorawo masaisai kubva kwavari ivavo. Pane zvamunoziva here nezvinyaya iyoyo?
Pari zvino ndingati hapana chandinoziva panyaya iyoyo. Chandingangoramba ndichida kusimbisa ndechekuti kana tine vatori venhau vari kwakasiyana siyana vane kodzero yavo yekuti ivo pachavo tisingamiririrwi neZBC vakwanisewo kubudisawo mashoko achiinda kuvanhu vavanobatsira nenhau dzavanotora.
Saka zvamira zvakadai, munofunga kuti muchawana mhinduro inokugutsa here uyezve inozogutsa vatapi venhau sekutaura kwamaita vanotapa vasiri muHarare?
Panyaya inenge yakadai, kana tichinge taisa application yedu, itarisiro yedu wokuti tinoda kuwana mhinduro inotifadza, nekuti tinotarisira kuti kana vanhu vachitevedzerawo mutemo kana kutiwo vachionawo kukosha kwakaita nyaya iyi kuvatori venhau nevanhu vana vose vemuZimbabwe, tinenge tatarisira kuti pamwe tichawana mhinduro inofadza vanhu veZimbabwe uye nevatori venhau vanonge vachitora nhau vachizovaudza.
Tsamba yenyu imi semisa makainyora rini uyezve makainyora ichienda kunani?
Itsamba yatabudisa ichienda kuConstitutional Court yatichitarisira kuti pamwe vangakwanisa kuona nyaya yedu neagency yayo yekuti vakwanise kutibatsira.
Makawanikwa muchiinyora rini?
Itsamba yatanyora nhasi.
Sachigaro veMisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vachitaura vari parunhare vari muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, ichokwadi kuti Judicial Service Commission yapa mvumo nepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation yekutepfenyura zvichange zvichiitwa mudare reConstitutional Court kutanga nemusi wechitatu. Izvi zvinoreva kuti veruzhinji vachange vachikwanisa kuona kutongwa kwegakava riripo pakati pavachamisa navamunangagwa.
chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa che live talk na 8 pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzehondo dzinoti bhambu rakagadzirwa muAmerica rakashandiswa nemauto ari kutungamirwa neSaudi Arabia mukurwisa nemuchatenga muYemen. Izvo zvakapa kuti bhazi raive rizere nevana vadiki rikuvadzwe vanhu makumi mashanu vanosanganisira vana vadiki makumi mana vakafa. Izvi zvaburitswa nenhepfenyuro yeCNN. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ane vana vake vari kurarama neusope kana kuti albinism. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti pane chirongwa chavari kuti ivo chichange chiriko svondo rinouya chichange chichibatsira vanorarama neusope.
Inonzi Mrs. Memory Munyoro. Ndinoshanda kuZimbabwe Albino Association. Iri pa number 149 Samora Masheo Avenue, Lyric Heights, third floor, room 34. Ndiri amai vane vana vane albinism vaviri.
Mungatitsananguro here nezvechirongwa chamuri kutarisira kunge muchiwana rubatsiro kwachiri nemusi wechitatu?
Chirongwa chatiri kutarisira ichi chirongwa chatakasedzwa neve PhD Ministry. Kune birthday kati kuti tingati birthday ramai magai. Saka vakati pa birthday rangu ndanga ndichishuvirawo kuti ndive ndichapa vanhu vane albinism ma lotions, ma sunscreen lotions nema heads. Saka vachapiwa musi wechitatu. Musi wechitatu vanhu vachatakurwa mutauni na 4:30 panenge pane transport ichatakura vanhu kuendesa ku PhD Ministries nekuzovadzora mutauni. Saka tinenge tiri pamwe chete naamai magaya tichipemberera bhavhadhe ravo vachipa vanhu vane albinism sunscreen lotions.
Tipeiwo nhoroondo yekuti mukurarama muri kuzvigona sei muine vana vaviri vari kurarama nealbinism.
Hazvisi nyore kuchengeta vana vane albinism. Zvandiri kuti hazvisi nyore inyaya yekuti matinorarama munharaunda yatinorarama vatinenge tichigara navo chekutanga havanzwisisi. Ini zvangu ndinongati ndiri mumwe nerombo rakanaka nokuti murume wangu haana kundisiya pandakaita vana vane albinism. Asi vamwe vandiri kusongana navo mukushanda kwandinoita nokuti ndiri kansela futi tinobva nematambudziko ekusiyiwa nevarume. Vana ava vane zvakawanda zvavanoda. Vanodawo vatinoti masanskrit lotion. Masanskrit lotion anodhura. Sanskrit lotion kumwana nealbinism rinenge sadza. Anoda kudya zuva nesadza, unodya zuva nezuva. Sanskrit lotion inoda kuzorwa zuva nezuva. Iye ichidhura. Anoda tinoda masaneti kana kuti atingati muchirungu maprotective clothes. Anodiwa zvinodhura futi zvinoto zvinodiwa. Saka tozoti vanoda maspectacles nokuti maziso emwana nealbinism anotozvarwa asinganatsoona. Mwana wese anealbinism anozvarwa asinganatsoona. Mukavatarisa vane maziso anofamba kudeo maspectacles iwawo anongokorekta pashani but kwete kuti anatsokorekta nokuti hapana chingamisa kufamba kwemaziso. Ndo urema hwatiri kutaura kuti kana tichiti mwana anealbinism ane urema, urema huri mumaziso. Mwana anealbinism ane urema huri muganda nokuti haakwanisi kungachinatsoona kana mukirasi mune vamwe. Haakwanisi futi kushanda kwazuva zvinoita vamwe vese. Saka tinoona kuti rinenge riri dambudziko kuvana vedu. Rikaita dambudziko ini kuna amai ndichada kuti nditsvage zvinhu zvacho izvozvo zvinodhura ndichiti kuti mwana wangu arame zvakanaka semararamiro anoita vanhu.
Vanenge vachida kuti vabatane nemi kuenda kune chirongwa ichi chemusi wechitatu vanokuwana ikupi kana kuti vanofanira kuita sei?
Vanenge vachida kuti vabatane nesu inii ndiri panhamba dzinoti 0772355233 0772355233. Ndoga vanondibata nadzo izvozvo kana kuti vanouya kuoffice kwedu panambotaura kuti tiri pa 149 Samora Mashio Avenue Lyric Heights third floor room 34. Ndoko vanouya ikoko tovatsanangurira kuti tinofamba sei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous ngatisangane zvakare svondo rinouya uchitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi. Iye zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipawo chirongwa chaanotipakurira musi wemugovera wega wega, Our Lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndimi wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekuwanda kwevanhu vari kutengesa mishonga yechivanhu kana inganzi nevamwe yechibhoi zvikuru muguta reHarare mumigwagwa. Izvo taitawo kuti tinzwe kusangano reZinata kuti zvinhu zvavanoziva here uye vachiwirirana nazvo here. Murukuro yedu tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZimbabwe National Traditional Healers Association kana kuti Zinata, Sekuru Prince Mutandi Sivanda. Tinogamuchira nemufaro pachirongwa chedu, Sekuru Sivanda.
Makadiwo zvenyu.
Aiwa isi kuno Sekuru tiri vapenyu. Nhasi Sekuru tida kumbotarisa nyaya yandiri kuona yakanyanyotitekeshere zvikuru muguta reHarare umu. Nzvimbo dzese dzandakafamba pananga ndiri muHarare ndaiona vanhu vachitengesa mishonga zvikuru mishonga yepabonde. Zvinhu zvamunoonawo sei zviri kuitwa izvozvi?
Tingati vanhu ivava kune vari kutora mukana. Isu tingati sesangano reZinata hatitenderi kuti vanhu vanga vachitengesa mishonga seizvo zvaungatengeswa semadomasi. Ende tinoona kuti totokurudzira kuti vanhu vasatenge mishonga inenge ichitengeswa mumapavements izvozvo. Matsotsa ada kutorawo mukana unyanzvi hwemishonga. Unova tinotarisira kuti mishonga inenge ichitengeswa nemaassociation vabva vane unyanzvi hwacho vakafanana nedereve ZINATA tatengida kuti vanhu vachinge vachida mishonga ngavaende kumahofisi edu vanopiwa. wavanu wane unyazwe mishonga ya. Tisu saka tumbo kiza chichemo hicho choku traditional medical council. Yunu siko nukuma purisa kutivanga vachiti sungi labana varukita findi hiyo yema hepsi hiyo. Tingati inyanya vatuli matoza inaku mila shakanaka mishonga hiyo ya kana mkatarisa inengere exposed kuzuwa shokuti isisina simbarayo inenge ya tuu poison isina kumila shakanaka. Saka isu kakambo zame chitaura na nima purisa chitaura futu nime traditional medical council kutuvati pisiru oba ni wawa wanenge varu mgogo achitengesa mishonga hiyo.
Asika sekuru awasi wese varu kutengesa mishonga isinga shande kana kuti inenge yaka expire kana kuti wechitsotsi kune wamu wanengu wachito batiru wane mishonga hiyo hii varu kutenga mikwagwa munoti hiyo nao
wangu upana kutu wanu kuna kutuwa apetere kikasi zira tacho zeku betere watu naona ziri zira tisiri kwa hatu wanenge wane mishonga cha hiyo cha hiyo inenge hiyo inga wakana epabonde hiyo msana wanenge wanae kasi chino neza na chukutu unogula uti mune ya nasu wa mtengi na mna Julius Nyerere wangwana kutuno muwana pa mwaku msoro haku na foto nekutane nga achita jefendi uka uka ita dambu ziko wangwana se kutu mtu hake kutu ucha muwana kupi saka zumuzo nisa tunu wana sina zira tutaka naka mkutenge kwa kaini kwa mshonga yoi
ziza munga taura pa msoro pasu kunewa haru kutenga niyo haru kutengesa
tingati kunewa haru kutenga mshonga yi pabonde ngawa yende kunewa mwanyanjizi zosiwane zwe mishonga iyo ipabonde kafana zokuti vakaenda ku offsides nat vanokwanisa kupuwa vanhu vane unyanzvi wacho saka isinokurudzira kuti ava vanhu ngavarege kutenga mishonga iyi mugwagwa iyi nekuti ine matambudziko kazenge waita dambudziko rokuti watengeserwa mishonga uya zvimwe zvinhu zvokuipirawo pauziwi kwokutanga kana kwokunanga munhu uya uchamuwana nekuti vanhu vanonge vachingoti vamira pano apa vamira apo saka tinokurudzira kuti vanhu regai kutenga mishonga iyi mugwagwa iyi tingati isu kusuri sangano resi nata tine registration ye kuti tinenge tichiona tinoi ongororo ye nyanzvi dzinoziva tiri kuti varapirisi resi nata vano kushanda nemishonga imwe chete.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo musangano reZimbabwe National Traditional Healers Association kana kuti ZINATA sekuru Prince Mutandi Sivanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga ngatisanganei zvakare sondo rinoya uchitipakurira chirongwa chako Our Lives. Tombotarisa zvabuda mumitambo ye Premier Soccer League yatambwa nhasi. Chicken Inn 1, Ngezi Platinum 1, Nitrod 0, Highlanders 0, Herentals 0, Caps United 0, FC Platinum 2, Chapungu 0, Black Rhinos 2, Bulawayo City 0.
Teaching them better in the same place, chilling with people with two faced, letting them take over my space, letting them run over my race, and my race. Oh, when the West is telling you what to do and who you are, tell them straight on, mama raise me right now, otherwise I'm Shandiri.
Nayo nzwisa kubva kumumhanzi watami uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vaimbova munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan vashaya vava nemakore makumi masere ekuberekwa. Dare reElectoral Court ronzwa nemusi wechitatu gakava rezvakabuda musarudzo yemumiriri weChegutu West. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. ivai nesu zakare mangwana. Kana mchida kutumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro, ndini Rachel Tou.